vanhu vanobva kuno kusouth africa zviri kuoneka kunge ndivo vakawanda o vanobva kunze kwenyika ndivo vakawanda vane chirwere ichi nenyaya yekuti ndivo vanhu vanotestiwa chaizvo kuti vacheke kuti vane chirwere kutestwa zvatakambotaura kare kuti kutestwa kuri kuitwa vanhu vari kutestwa havasi kungotestwa vanhu randomly vanhu vese zvakare ndinotofunga kuti tine vanhu vakawanda chaizvo muzimbabwe zvatakambotaura kare kuti kutestwa kuri kuitwa vanhu vari kutestwa havasi kungotestwa vanhu randomly vanhu vese zvakare ndinotofunga kuti tine vanhu vakawanda chaizvo muzimbabwe vane chirwere checovid asi dambudziko ndokuti havasati vatestwa ndosaka tisingazivi saka zvekutoonekwa kunge vanhu vari kuuya nechirwere vanhu vari kubva kunze asi tinofunga kuti tine vakawanda because vanhu vanongoenda chete kana vakurwara uye tinofunga kuti vamwe vanotoshayika chaiko vasina kuenda kupi kunotestwa because vanenge vachifunga kuti aiwa vari vanorwara nezvimwe zvirwere nekuti vamwe vanenge vagara vachirwara nemaunderlying conditions o zvirwere zvavo asi vozourayiwa neiyo covid
tiri kunzwa kuti vanhu vagere mumaquarantine center umu vari kunyunyuta zuva nezuva kuti hamuna kugadzikana zvakanaka imiwo sesangano munoti
nyaya yekugara kwevanhu mumaquarantine centers takatoinzwa kutanga vakare chaizvo kuti one hakuna chikafu vanhu vari kushaya zvekudya uyezve maconditions acho haasi kunyatsofambirana nemaconditions anga achikumbirwa elockdown anga achitaurwa nekuti chikafu chaicho chachinotoshayikwa saka tinoona kuti nzvimbo dzakawanda dziri kuquarantina vanhu inzvimbo dzekuti hadzina kunyatsogadzirirwa kuti vanhu vasadirirana ihwo utachiwana uhwu hwecovid nekudaro tinofunga kuti ichokwadi kuti pane vanhu vanotowana chirwere ichi kubva munzvimbo idzodzi dzavanogara nekuti nevanhu vanoshanda mumaquarantine center vatizivi kuti ivowo sezvo vachisangana nevanhu vakangowandawanda kudai vanogara vachitestwa sei
ko uwando hwevanhu vari kuongororwa pazuva muri kugutsikanawo here navo
ndizvo zvandambotaura pakutanga kuti izvozvi zvatitotaura kuti pa-1000 iri kutaurwa iyoyo ungatoshamisika kuona kuti more than 50% yevanhu vari kutaura vevanhu vari kubva kunze kwenyika inyaya yekuti vanhu vese vanopinda munyika vari kundonzi ngati vatestei asi kana tikatarisa vanhu vari munyika chavo vari kutestwa tiona kuti manumbers avo ari mashoma zvikuru uye nhamba dzevanhu vari kunzi vane utachiwana hwecoronavirus iyi muafrica tinoona kuti idikisa hakusi kuti chirwere hachipo kana kuti utachiwana hupo asi inyaya yekuti hurumende dzakawanda hadzisi kugona kutesta vanhu uye tiri kunzwa kuti hurumende dzakawanda dziri kuwana mari nerubatsiro rwokuti dziite matest asi hadzisi kutodaro dziri kushandisa mari iyi kuti dzigadzirise zvimwe zvinhu kana kuti vaite zvinhu zvine corruption mukati saka tiri kutonyunyuta hatisi kugutsikana nenyaya iri kutoitika yekuti vanhu vari kutestwa zvakakwana here.